Tarisa umukanya mamiriro akaita zvinhu munyika umu muri kuzvionawo sei kuZimbabwe
zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vanhu havana kubatana vanhu havasi pamwe chete havasi kuona dambudziko vamwe vari kuona dambudziko vamwe vari kuita zvematongerwo enyika vanhu ngavabatane kavanhu varwise chinhu chimwe chete varwise urombo nekuvaka nyika tarisai muone taisekwa nemunhu wekuDubai akati Dubai takaivakira mudesert. Ini Zimbabwe mune zvese zvese zvamuinazvo. Chitikombeya inimi neDubai muone pane Dubai nepane Zimbabwe iye zvivezvi. In less than 5 years. Saka tiri kuenda kupi? Hatisipo kuti tingoita zvepolitics ka. Ngationeka kwatiri kuenda varume ka. Tivakaga zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire magwana. Inzwai zvinoitika kunana Rwanda. Vakamborwa vanhu vachirwisana vanhu vega vega. But kwakazouyawo mumwe akati izvi zvenyu zvokuti hanzi kokorochi chichi ina handizvidi. Ngatitarisane nechinhu chimwe chete. Kurwisana nepovhati nekuvaka nyika ino iye zvino Rwanda yakutotyisa saka ende chimwe chinhu chikuru sandechekuti nyaya iyi inyaya yediki diki nyaya ndeyekubatanidza Africa kana Africa isina kubatana dambudziko haripei zvinhu zvose nhasi makunoenda muchinokumbira machina muchikwereta mari muchapedzera matorerwa nyika nemachina munenge muine chikwereti
chikwereti zvawadisa
zvawadisa
asika ivo mukanya vari kuti vari kutonga vari kuti zvese zviri kukonzerwa nezvirango zvavanoti vakatemerwa neamerica nedzimwe nyika
vaidza vachiyeba kudaro Smith akati hatitakanga tapiwa masanctions ndedzi whole world kusara kwesouth africa chete patakazva kuhondo takasvika mari yakanaka ka dai mari iripo yese yakanaka vakapiwa hongwe yese nasmith vakatanga kubvubudzana uyo achitora achisa muhongwe uyo achisa chinorogwe achiita chinoro vakomarai nyika inopona inopona here corruption yakanyanyisa munyika ende payave iye zvino izvi hapaite iye zvino izvi munonzwa kuti kune vafanda vaitaura nenyaya yecorruption yemupati mavo imomomo hanzi vakabviswa vakatandaniswa mupolitibro nokuti hanzi vafumura zvavakataura izvozvo vari kutaura kachokwadi ka saka imemi hamudi kunzwa chokwadi tinoramba tichitonga hambo pakatonga havo iwe zvawazotonga waitira chiivanhu inga vanhu iye zvino izvi vaakunwa mvura yematoireti vamwe vaakudya magwavava nekushaya nyama nyika haichisiri nyika yatinoziva kai saka tiri kuitei papapa ngatipeiwo vamwe timboonawo kuti vanoitawo sei
E kubotera uhere vechidiki vari kuimba kuZimbabwe uye ndevatova muri kuti varege vari kumboedza kufambisa chimurenga kumberi.
Ah, kune vashoma shoma vazhinji ava takungonzwa nenyaya yekuti hanzi dhanzo vamwe vamuti ndinotoda kukutaurira ini ndagara mumusica ngatiregei kutora zvimwe zvinhu zvevamwe vanhu tozotoita zvedu. Handiti music yedu tinayo, vamwe vaiimba sungura, vamwe vachiimba chimurenga ichochi, vana Zex Manatsa, vana Oliver Mtukudzi, vana Tine Chikupo, vese vana Marshall munhu mumwe, vana Susan Mapfumo. Nhasi uno taakupembedza kuti hanzi Zim Danso. Danso munoiziva imusic yekuJamaica. Mashavi ekupi? EkuJamaica. Saka kana tiri kutaura nenyaya yeculture, tiri kutaura iye zvino tiri muno muna America. Mukabvunza kuti ko Thomas Mapfumo munhu wei? Kune munhu wese ari muAmerica anoziva kuti ndinoimba mumusic yekuZimbabwe inonzi chimurenga. Ngationei kuti tasapota chiita promota culture yedu. Zim Danso munoiziva zvakanaka, inotambwa nevakadzi vasina kupfeka. Zvindo zvinhu zvamakutora kuisa munyika izvozvo muda kuti vanhu vakanga nekushupirwa kwavari kuita zvoda hadzi zvodwa wabandu. Zvakaoma, ngatiregeka kuzvipumura. Bob Marley akaimba akati emancipate yourself from mental slavery. Do mental slavery.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukanya.
Alright.
I'm gonna go to the hospital. I'm gonna go to the hospital.